takaita debate kakava na Tim Ramos anova ndiye mukwidzi ari kuma Republican na Matt anova ndiye mukwidzi kuma Democrat. Ma main topics edu anga ari COVID ne crime safety yevagari muno maleta. Also takabata defunding vamwe vanotoda kutipanda police vamwe vanotoda kutipanda police. Takaitawo futi race and justice yemuno maleta nechikoro kuti vana kwese tinofanira kuita education yakafana. Kuchikoro kunofanira kunge kune zvinhu zvakafana. Hatifani kunge tichienda kuchikoro vamwe vane mari dzakawanda vachienda kuchikoro izvo zvinobudisa kuti vamwe vanavo vaite better than the other kids. Saka zvinhu zvimwe zvatakaita takazobatawo futi nezveekonomy just a little bit of economy muno mare town. Mari dziri kupinda nemabuildings ari kuvakwa zvese izvo takabata izvo.
Tinoona kuti musarudzo dzapfuura makakundikana kunge muchihwinha kana kukunda. Zvii zvamukati makadzidza zvamuchashandisa musarudzo rwendo runo?
Takadzidzawo kana uchikambena munhu unofanira kukambena wakanyatsobatawo umwe yako uchiziva kuti une vanhu vakakumirirawo vaisaidi koko wokufamba navo. Last time iyo ndaikambena think team yangu they were like only 5-6 people ndova ndaifamba navo kusiti. But this time I had more than 20 people were behind me. Saka tiri kuita vamwe vari kuitawo vari mumastreets, vamwe vari kuitawo vachitadvertise, vamwe vari kufacebook, vamwe vari kuendawo kumail kumedia, tingomhanya maya tiritesi. Saka unodzidza, ndakadzidza kuti hano wari kutaura nevanhu ndokuti uhwine, taura nevanhu vakawanda, tiraya kuita reach out to a lot of people muhale town. But that time yatakaita handina kunge takakwanisa kudaizvozvo because tahandisina matools acho.
Saka munoona kuti rwendo runo mungaita mukana wekukurira here kusarudzwa kuemeya?
Tichaona. Unongozivawo kana uchimhanya uri independent unenge uchitarisira kuti marepublican, mademocrats, maconservatives, maliberals nevamwe vese even maindependence vakuvhotere. Saka tiri kutsvaya chose kuti tiwane rudo rwekumademocrats nevekumarepublicans zvava nevanhu ndivo vane mamain big parties muno maale town. Saka tiri kutarisirawo kuti tingangohwina kana zvakundikanwo zvine zvaenda nepamwe tinenge zvikuzvigamuchirawo. But we are working on winning this election this time.
Kuuyawo nyaya yeganda, tinonzwa vamwe vachichema kuti kana uri mutema zvinhu zvakaoma kuti unge uchisarudzwa muzvigaro zvakakura saizvozvo, zvikuru sei uchinge utori independent. Imi munoona mukana wenyu wakadiwo panyaya iyoyo yeganda?
Zvinhu zvatinotaura ino, but inangu hazvipinde mupfungwa dzangu chose because ndirongoona kunge takafanana. Ganda haro ringangodaro rakati separatawo kuti uyu murungu uyu munhu mutema. But ini ndinongoona fanga tiri vanhu mwechete nekuti even last election yandakaita kune varungu vakawanda vakandivhotirawo nemaspanyoro nemablacks veduwo vakandivhotera. Saka anenge afarira vision yavo anokuvhotera even ari aziweruzi rwako but anokuvhotera. Saka I'm trying to reach to all the people, vanhu vese varungu, vatema, maindians, kwese tiri kusvika. Saka zvinhu zvandisinganyanyofunga kuti sezvo ndiri mutema zvinhu zvingandaaffect maelection, ndingofungira kuti chii munhu wese tangofanana.